Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kurudziro yatinayo panyaya dziri kuparwa nehama vachienda pabonde nevana vachiitisa vana vanhumbu ndeyekuti isusu senharaunda ngatisataurirane kuti tivharidzire nyaya idzi kuti dzisaenda kumatare edzimhosva nekuti patinodzivharidzira pese.
Hurumende inokurudzira kuti vanowanikwa vaine mhosva yokubata chibharo vana vadiki vapiwe mitengo yakaomarara.
Ngatiripotei nyaya idzi kumapurisa, nyaya idzi ngadziende kumatare, dzitongwe kumatare, munhu owana mutongo wake unoenderana nemhosva yaapara.
Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vanosvitsa kudare redzimhosva chichemo chechipfumbamwe kuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti nyika yose inofanirwa kubatana mukuchengetedza kodzero dzevana nhasi kwete mangwana. Mashoko awa akataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti kodzero dzevana dzinofanirwa kuchengetedzwa zvakasimba. Mashoko avaChiwenga anouya panguva iyo nyika ichinetseka nenyaya yevana vari kuroreswa vasati vabva zero uye vana vazhinji vane makore mapfumbamwe vava kuitiswa nhumbu nevana. Sangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children rinoti ongororo yavo inoratidza kuti vana vazhinji vanobatwa chibharo nehama dzavo, izvo zvinokonzera kuti hama dzitaurirane pachadzo kugadzirisa nyaya dzakadai vasingamhangari kumapurisa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vanoti kuroreswa kwevana vasati vabva zero nekubatwa kwavo chibharo kunovanzwa nehama idzo vanoti dzinobatsira vanhu vapara mhosva idzi kuti dzisataurwa pachena.
Tichiona zvikare kuti vamwe vekunyatsima vakapuwa bell munguva yapfuura.
Kurudziro yatinayo panyaya dziri kuparwa nehama vachienda pabonde nevana vachiitisa vana vanhumbu ndeyekuti isusu senharaunda ngatisataurirane kuti tivharidzire nyaya idzi kuti dzisaenda kumatare edzimhosva nekuti patinodzivharidzira pese zvinotoreva kuti dzicharamba dzichiwanda nekuti hapana chiri kuitika chinoratidza kuti zveshuwa-shuwa kana ukazviita unogona kuenda kujere. Saka nyaya dzakadai hadzitongwe kumatare ekumamisha kwedu, hatingati matare emadzimambo. Idzi nyaya idzi dzinouya kumatare edzimhosva kumagistrates court ndokwadzinotongwa. Hadzitongwe mumusha kuti titi ngatigadzirisanei sinzi iri hama kana ndibaba kana ndetete kana ndisekuru kana kuti ihanzvadzi. Saka ngatigadzirisanei tobva taita setapedza kana kuti kufaridzira nyaya. Nyaya idzi ngadzisafaridzirwe. Kana tichidzofaridzira hatisi kuda vana vedu, hatisi kuchengetedza vana vedu zvakanaka. Ngadzibude zvisinei nekuti hapana mhosva iyi ndiani. Nyaya idzi ngadzibude, ngadziripotwe.
Sei kubatwa chibharo kwevana
kwava kunyanya kuwanda chii chamuri kuona vamhlanga
chatiri kuona ndechekuti zvinhu zviri kunyanya kuwanda ndezvekuti nyaya idzi dzinowanda because tinodzifaridzira kana kuti zoti pane imwe nguva vana vanozofurirwa kuti vazenge vachitaura zvinhu zvisizvo kana vapinda mudare redzimhosva kuri kungoda chete kudzivirira munhu anenge apara mhosva ngati ripotei nyaya idzi kumapurisa nyaya idzi ngadziende kumatare dzitongwe kumatare munhu owana mutongo wake unoenderana nemhosva yaapara
chii chamungatiudza pamusoro pevanhu vanoita izvi vamhlanga
zvizhinji zvacho tiri kuona sekuti even vanhu vanowanzokurudzirawo zvakare kubatwa kwevana chibharo vanhu vanenge vachinyepera kuti vanoda kubatsira vanhu like for example ndingangopa muenzaniso wekuti dzimwe nguva munhu anenge achitsvaga kuda kutsvaga upfumi oendawo maybe kuna munhu anenge achiti ini ndinokwanisa kukuwanisa upfumi asi zvaunofanira kuita iwe unofanira kuita sei unofanira kutsvaga mwana mucheche kana kuti mudiki waunoita naye zvepabonde saka tiri kuti hokoyo I think izvozvizvi mutemo watotarisana nemi zvakanyanya saka panosungwa munhu anenge abata chibharo ngatitarisewo chakonzeresa kuti azosvika pakudaro tiedze even kupinza vese vanhu vari involved panyaya idzi vapinde panyaya vabatanidzirwe panyaya kana ari maybe akakurudzirwa kana nen'anga chaiyo kuti ita zvakati ngativabatanidze vanhu ndokuti chirwere ichi chipere
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rejustice for children vajohn mhlanga vari parunare kuharare nestudio 7 zvichakadaro gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vaudza blessing zulu westudio 7 kuti vanhu vanobatwa nemhosva yokubata vana chibharo vanofanirwa kutongerwa nguva refu mujeri vachiti hurumende inoedza kuchengetedza kodzero dzevana nemitemo yakawanda yakaita sechildren's act nechild justice act
pane zvinhu zvakawanda zvatagara tichiita tine inonzi case management system against any violence and also violation of marights evana it's a coordinating system inoenda all the way down kusvika kune anonzi maCCWs anenge ari paward level vanenge vachifanira kutarisa kuona kuti pane any problem here pavachingangowira vana tine again inonzi child line
inoshanda sei mungatsanangura
inove esystem yekuti vanhu vanokwanisa kuripota any potential cases zeabuse neviolation emarights evana ichi chirongwa chinozikanwa nyika yose but tinokurudzira vanhu vemunharaunda tinokurudzira zvakare through matraditional leaders kuti Zimbabwe idzidziswe kudzivirira any violations against the rights of children saka pane matanho akawanda department redu resocial development ndo zvarakamirira zvakare nezvimwe zvirongwa zvakasiyana zvinotarisa marights emavulnerable people but vane nyaya yechild protection iri one of the biggest things that they deal with in Zimbabwe saka tine maprograms akawanda zvikuru but ndataura kudaro tinongoona maproblems iye achiti even ikave one akave two kana kuti akave three that's three too many
sei muchidaro
hazvifaniri kuti zviitike izvozvo kuti mwana ane makore 8 kana kuti mwana ane makore 9 anobatwa chibharo achibva apiwa pamuri imagine mwana iyeye achive mai at that age haatombozive kuti chii chiri kuitika saka zvakakosha kuti Zimbabwe iite come together to protect the rights evana to fight against the violation yemarights evana to fight against any violence against vana.
Ndapi matana amuri kutora apa?
Mitemo iri kuchinja tichiita kuti vaya vanozobatwa nemhosva iyoyo kunyanya vanenge vave palevel yeadulthood vanofanira kupiwa mitemo vanofanira kupiwa mitongo yakasimba zvikuru. Tiri kutarisa Our Children's Act, tiri kutarisa The Child Justice Act. All those acts dziri kuita kuti mitongo yevanhu vanobatwa nemhosva idzodzi ive mitongo inoita kuti vasazozvipama zvakare. Saka pane maprograms akawanda, but tinoda kuti nyika yose iite come up kubatsira kumisa avo vari kukonzeresa maproblems iyayo kuvana vedu.
Avo vange vari gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti ikodzero dzechivharwa chese chese cheZimbabwe yekupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba, kwete kugariswa mujeri kwenguva yakareba sezviri kuitwa kumumiriri weZengeza West muparamende vaJob Scala. Vaskala neZuro vakasvitsa chikumbiro chavo chechipfumbamwe chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo zvichitevera kusungwa kwavakaitwa mazuva zana nemakumi matanhatu adarika. VaMasie vanoti zvikonzero zviri kupiwa nematare mukunyima Vaskala mukana wokubisa mari yechibatiso hazvina maturo, sezvo Vaskala vane nhoroondo yokutevedzera mutemo pose pavanenge vasungwa.
Nyaya ya Job Scala inyaya inosirivisa kana achida kutarisa mafambisiro anoita justice muZimbabwe. Nyaya yechibatiso chebel it's a constitutional right kana tichitaura pachirungu, and iright yemunhu kuti apuwe bel kana achikodzera kuti pamusoro kana achikodzera tichitarisa mutemo kana constitution kuti apuwe bel iyo. And magweta avaScala tinoona kuti pazvese zvavari kutaura maarguments ari kutaura munhu anofanira kuwachipiwa bill, but matare edzimhosva arikungoramba achingoita kuti nyaya iyi irambe ichingopushwa kumberi tichiona kuti Vaskala vasi kupiwa bill nasi.
Zvikonzero zvinogona kuita kuti munhu anyimwe mukana wokubisa mari yechibatiso zvakaita sezvipi, uye munoona sekuti kurambirwa kuri kuitwa Vaskala uku kunoenderana nomutemo here?
Zvikonzero zvinoisa kuti munhu anyimwe bell zvinowanikwa mutemo unonzi Criminal Procedure and Evidence Act, and chimwe chacho chinowanzotaraswa chinhu chokuti uyu munhu uyu akapuwa bell anokwanisa here kuzodzoka futi kuzomira pamatare edzimhosva. Uyezve vanotarisa futi kuti munhu uyu anokwanisa here kuzointerfere nemawitnesses anenge achidedzwa nevachichisi. And tichitarisa kuti vaJob Scala munhu asungwa almost 67 times achibatwa asina mhosva. History yavo inotaridza kuti munhu anotevedza mutemo, munhu anoona kuti nyaya dzavo dzatongwa kusvika kwokupedzisira. And uyezve kana tichitarisa mawitnesses ari kutaurwa munyaya idzi, kunyanyanya mawitnesses aripo mawitnesses anoinvolva mapurisa, of which zvinongova kuzoita yatingati rather impossible kana kuti difficult kuti vanzi vanointerfere nemawitnesses akadaro. Saka magweta ataura zvese izvozvo, but matare edzimhosva arikungova achingodinaya bell zvisina tsarukano.
Chii chingaitwa apa vaMasie? Pane rimwe zano here, pane imwe nzira ingatorwa here Vaskala vakwani vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso? Pane chimwe chingaitwa?
Zviri kuita magweta naivo Vaskala zvokuramba vachidzokera kumatare edzimhosva ikokoko vachinoapply bell, zvinhu ndo zvinofanira zvichiitika, because havafanira kuneta kuita maapplications avo iyayo. Nokuti tichiona zvekare kuti vamwe vekunyatsima vakapuwa bell munguva yapfuurai, zvinhu zvinokwanisa kuti vasikalowo zvekare vadzokere futi kumatare vachiti aiwas nyaya iyi yatikurabirwa bell ndo yapuwawo bell vamwe munguva yapfupi yapfuura izvi zvinoitisa pachirungu kuti vanzi vane anonzi machanged circumstances panyaya yavo yebell saka ndinoona kuti kuda pavachadzoka zvekare musi wefriday apa application yavo inenge ichitotaura pamusoro peiyayo atingati machanged circumstances akaitisa kuti rimwe dare ripe vamwe vekunyatsimwe navacourt pristole bell zvinoitisa kuti ivo vasikalewo zvekare vakwanisewo vachipuwa bell under the same conditions
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masie vari parunhare kutexas muno muamerica nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi munewsday vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu pf vamike bima vanoyambira nhengo dzebato ravo kuti vambomira kufamba vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dzegore rinouya kusvika zvinhu zvose zvagadziriswa mubato iri ukuwo zanu pf iri kupa vatsigiri vayo vechidiki minda yekurima nzimbe kuti vagovhotera bato iri musarudzo dzegore rinouya vechidiki vanonzi vari kupiwa mahekta maguni pamunhu munewzimbabwe.com European Union inonzi yapa Zimbabwe Electoral Commission madhora ekuamerica anoita mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mapfumbamwe US 5.9 million kuti mari iyi ibetsere mukuronga mafambisirwo achaitwa sarudzo dzegore rinouya Chronicle rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana vachaudza veruzhinji mamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address panguva imwe yavanenge vachiparura muzinda mutsva weparamende kuMount Hampden yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Zimbabwe munotaurwa kuti nyika mune demokirasi uyezve kodzero dzevanhu dzobatwa zvakafanana pati tinotinetsa paride zimbabwe tinogara tichihwa pachikambeni vane zanu pf each and every time vachitaura kuti hei vision 2030 tinozosvika tadai tadai asi hapana kana musi umwe chete watakambohwawo mamwe maopposition party achikambena either mamdc yamonzora kana tripc kana api maopposition hapana patomahwa achikambena paredio zimbabwe saka hatizivi kuti redio zimbabwe inhepfenyuro yevanhu here kana kuti inhepfenyuro yezanupiro mutibvunzire kuna ana mugwadi ndo vanogara vachitaura zvinhu izvozvo ichi ndezvri time kuti redio zimbabwe ndeyemunhu wese but hatimbohwi maopposition party achikambena ipapo sei
ndongokurakidza ichete kuti mugwadi wenyu wamunenge muchiita basa rekubvunza kuti violence yakamena sei muzimbabwe aita kuti zanupf aite zvevhiolence muri kunzwa mashoko aka tinokumbira kuti mumise pamhepo mubvunze zvaari kutaura izvo ndosaka taisa proof nekuti taneta kusvika muchitibvunzira nyaya yamugwadi achitaura nhema dzake izvo zvaari kutaura izvo zvinorevei kuvana venyika kutiretina kuti tisaya kumusha kwedu kuya kuno kusouth africa ndikuda but inyaya yezanupf yakatiunza kuno handiti right now ikozvino zvinokanza usosadzoka kuno nekuti unosapota opposition party idemokirasi izvo wotaura kuti anzi musangano wedu unokurudzira dhemokirasi vanhu vanoita basa rokuparidza dhemokirasi pamhepo asi kuseruka uchiita basa rokuponda vanhu zanupf ese hor kubva kuna purezidendi kusvika kune mucheche wezanupf zvakafanana saka plese vanhu vestudio 7 mbomirayo kutibvunzira mugwadi nenyaya dzevhiolence nekuti zvakafanana nekusabvunza nekuti mune muchotiiriteta mumwoyo medu mutirwadzisa
ndiripo panyaya yekuda kunzwa neuyo anozviti mwonzora uyo douglas kuti chigaro chaanoti ndiye mukuru mukuru wemaopposition party wose wakachivhoterwa kana kuti wakachipiwa nevanhu vezanu pf nekuti ndangozozwawo kwakungozi handisi mukuru mukuru wemaopposition party ese mumagadzirwa akachiitwa tinasi kutomazwisisa kuti akambomira sei sei chaizvo chaizvo asi tinoti panyaya upfumi hwake hwakapuwa kuzana pefu unosanganisira dzimota nemapurazi ipari unoti zvake zvaita nevanomutsigira vachiva vachinyatso kuona kuti pavari kuendeswa naye hakuna kuri kuendiwa vari vachitenderera vari kutenderera
kwazai kwazai vana mukoma jonga vana mukoma tanonoka wandi kundai wafamba inaro basa tinofambira murutana raiva zvakanaka mvunzo wangu hombe kuti panyaya yamunzwa nenana nevakuru vezanupf isavo toda kunyatsa kunzwisisa kuti pamuri kunzi munzira akapiwa munda purazi akaripirwa kupi nani uye zvira imboshandiswa nani anga ari mushandisi aishandisa purazi iro ko iye airishandisa cho ari kupi rakazowanika sei zvichira kuti munda lendi richirimoka munyika kana zviri izvo richirimoka munyika kakalendi kana zvakadaro kana chirimo lendi munyika imomo panowanika munzira achiona purazi rese iroro pakambinde pachishandiswa nani ndiani akabviswa ipapo pachizoya munzuro uyezve akabva rovacho akaiswa kupi zvikureva kuti kavakuru vehurumende vaka vanenge vaine mapurazi akawanda kuti arika ndishishiya nhingi nekuti tamushandisa zvataatichidanga ndozvazviita
inini neanarisisi yandakuona nemaripoting amunenge maakuita anoita sokuti munenge maakurerekera kubato riri kutonga muno muzimbabwe and it seems munopa more chance kubato riri kutonga kana tikati kuna mugwadi chaiko chaiko munomupa kusvika ataura kusvika apedza asi tikatora uyu anonzi usarasiziva kana kuti fadzai maere hai unongoti taure 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 matochinja maakuenda kune imwe topiki asi nemazivi andoita kubva kare maamuri vanhu vano vasina kwavakarerekera mukoma wande munhu wandoziva kubva tiri vadiki matb mission uku vari munhu ano vachiri government gazette and so forth saka ndokumbirawo kuti ripotaiwo nyaya maka muri unbiased muri unbiased because it seems iye zvino nyuzizhi dzaungoenda kubato riri kutonga chaizvo unoona kuti panongoti pakakuti taure taure weccc watokatwa akaenda kuna mugwadi unopiwa airtime kusvika aneta kutaura muzodzima please gadzirisai ipapo unless kana makazonzi chinjai maitiro rechoto chinja thank you
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera sezviri kutaurwa noumwe muteereri watanzwa iko zvino tumirai manzwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano rinorwira kodzero dzevanhu rehuman rights watch rinopomera mhosva hurumende yeturkey richiti iri kudzinga kubva munyika iyi vapoteri vanobva kuafghanistan kusanganisa vazhinji vari munjodzi sangano reeast african community raendesa mberi musangano wanga uchifanirwa kuitwa pamusoro pekurwisana kwevapanduki nehurumende yedemocratic republic of congo zvichinzi pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka zvinoda kumbogadziriswa muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutambo wefifa world cup wakatambwa nezuro muqatar chikwata chenhabvu cheamerica nezuro chakaita mangange 1-1 nechikwata chekuwales america ndiyo yakatanga kunwisa asi wales ikadzora chibodzwa ichi muchikamu chechipiri chemutambo uyu anofarira zvemutambo brian musekiwa anoti chikwata cheamerica chakaratidza ruzivo rukuru zvikuru sei sezvo chikwata ichi chichiratidza kuva nevatambi vechidiki kupfuura vamwe zvimwe zvikwata zviri kumutambo uyu
yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino batanai nevoice of america mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvere mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Ngatichiendai kuna Brian Msekiwa atitaurire pamusoro pemutambo wakaitwa nezuro pakati peWales neUnited States.
Zvandaona pamutambo uyu, mutambo wanga uri what we call an open game, whereby both teams vanga vachiexpress themselves what they can do. Ndaitosvikira America because ine ma players are very young. I think ndio ine the second youngest team tournament in this. Saka tikuti vamwe vachakwanisa kutadzana zvotamba mosha nenyaya yeexperience, but it looks like vafana vacho vanga vari ready for the task. Saka I would say first half it was evenly balanced. First half yakati belonga to the Americans, then the second half to the Wales. But mutambo so far wandongatoti game racho rakachonakidza nenyaya yekuti it was an open game than my games zvatamba.
Kana makatarisa matambiro avaita, munoona sekuti vachakwanisa kuenderera mberi here vachikunda?
Yes, vachakwanisa kuenderera mberi sezvandiri kuona. Kunyange hazvo ndisina kufara nedraw yavo yavaita iyi, zvinoreva kuti vanenge vazviomesera pachi zvavo. Saka they have to win the next game kuti vave nemachance ekuprogress. Saka so far mugrupu mavo hapana vanenge vati is a clear winner. It's just an open group. But ndinoona kunge mamwe masurprise achange achibudamo because andambofunga kuti Wales ingange ichitamba like that. Saka we'll see.
Kana makatarisawo kuchikwata cheWales, chii chamaona chakufadzai uyezve pane zvavaita here zvamunoshora?
Chakundifadza ndechengoti havana kuvhunduka nestage, the stage fright haina kuvavhundutsa, number one. Number two, pane mutambo anonzi Gareth Bale, ndo first world yake cup yake kutamba, tournament yake kutamba. Munhu azomeka difference mumatambiro ake because ndiye akonzera penalty. Akakwanisa kuigoresa again penalty ya. Saka ndakakuti experience wake waasenza mudzati grupu.
America ichatamba nechikwata chipi kubva pano?
Ichatamba it's going to be a big game. Ichatamba England muzuva 25 November. It's going to be 2 p.m. Muscat kuno kuAmerica. Yeah, it's going to be a huge game between the Americans and the British. But look on England, they should win as a pamtambo wacho because vari very strong, very strong tournament in England.
Pane mimwe mitambo here ya matimaona ya mungada kuti uzane zvayo muchidimbo?
Ndaona mutambo yese zvayo. Mutambo weNetherlands neSenegal ndaona. Handina hangu kufara neresulti yazoitika pakuti ndatisukosapotowo timu yekuAfrica kuti ndaida kuti iwine, but it looks like vazongotoromba vakashata mumadhai minesumba vakundwa 2-0. Ndaona also mutambo weEngland neIran. England ndikuona kunge is also going to be up there.
Anofarira zvemitambo wenhabvu Brian Musekiwa ari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inokurudzira kuti vanowanikwa vane mhosva yekubata chibharo vana vadiki vapiwe mitongo yakaomarara. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vanosvitsa kudare remhosva chichemo chechipfumbamwe kuti vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka hwande ndichikusiyai muri mumaoko